Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 13 zvita 2022 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino izviri muchirongwa chanhasi. America yatemera zvirango pamwana wemutungamiri wenyika Emmerson Mnangagwa Jr. nevamwe. Sangano reFood and Agriculture Organization rinoparura nhasi muHarare musangano waro wemunharaunda yekuchamhembe kweAfrica. Munhabvu yeFIFA World Cup, Argentina ichasangana neCroatia mumutambo wekutanga wemasemifinals. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Apo vatungamiri venyika dzemuAfrica makumi mana nevashanu vari kutanga kuita musangano wekudzidzana nemutungamiri weAmerica vaJoe Biden muWashington DC nhasi, panenge paramba paine ropa rakaipa pakati pehurumende yeAmerica nevatungamiri venyika yeZimbabwe. Nezuro hurumende yeAmerica kuburikidza nebazi rayo remari yakazivisa kuti yainge yatemera zvirango munomwanakomana wemutungamiri wenyika Emmerson Mnangagwa Jr. Office of Foreign Assets Control kana kuti OFAC iri mubazi rezveupfumi muAmerica inozivisa nezvezvirango izvi yakati Emmerson Jr. ndiye anomirira baba vake vaEmmerson Mnangagwa mumabhizimisi avo mamwe avanoridzana navakuda kwashoita gwirei vekambani yeSakunda avo vakatemerwavo zvirango muna 2020. Vamwe vakatemerwa zvirango ndiamai Sandra Mpunga vanonzi mudzimai wavata gwirei. Nyaya yekutemerwa zvirango iyi ndiyo yakapa kuti vaMnangagwa nemutevedzeri wavo vaConstantino Chiwenga vasakokwe kumusangano wevatungamiri venyika dzemuAfrica neAmerica. Zimbabwe iri kumirirwa negurukota rezvekudzidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shava. Mukuziya nyaya iyi tabata muzvinafundo Stan Mukasa.
Hurumende yeAmerica iri kuratidza kuti masanctions haasi kumiraba, haazopedzeswa kudakara hurumende yeZimbabwe iyaita zvainofanira kuti iitwe, zvayakataurwa kuti iite. Chimwe chinhu ndechekuti hurumende yeAmerica yakakoka hurumende yeZimbabwe kuti itumire vanhu kuuya kumusangano uri kuitwa kuWashington. Zvino zvakaitika ndezvekuti hurumende yekuZimbabwe kumusha uku wakange wakuti zvinoratidza kuti masanctions aakupera. Zvinoreva kuti America iye zvino yaakunzwisisisa pakamira hurumende yeZimbabwe nepakamirira nyika dzeSADC nezvakataurwa navapresident weSouth Africa waRamaphosa. Zvaakuratidza kuti America yaakunzwisisisa. Zvino America yekuti isusu hatina kuchinja ba, kusave nepfungwa dzekuti ngekuti tikukukokai kuti muye kuWashington dzaakuchinja. Hapana zvekuchinjwa. Chimwe chinhu chikuru chinofanira kutaurwa panapa ndechekuti vaMnangagwa iwo pachavo havana kukokwa, wakanzi havabvumidzwa kuuya. Zvino wekumusha uku wekuhurumende vari kuti vaMnangagwa vati havana nguva yekuenda ikoko. Aiwa handizvoba, havana kukokwa, wakanzi havabvumidzwe. Dai vaMnangagwa vanga vachida kuuya kuWashington vairambidzwa. So ndonyaya hombe iyoyo yekuratidza kuti America haina kuchinja ba panyaya yemasanctions. Vanhu vasave nepfungwa dzimwe dzakasiyana ngekuti hurumende yeZimbabwe iri kukokwa kuti iunze vanhu kumusangano chaikwa kuWashington.
Takatarisavo mudzimai wava kuda kwazoita kwirei. Zvinoreva chii izvi? Sei vachitora hama dzevanhu vanenge vakatemerwa zvirango vachidzitemerawo zvirango?
Mwana vaMnangagwa nemudzimai wavatagirei wari mubasa rekuadministra macompanies ari pamasanctions saka ndo saka wakaiswa wakapamidzwa pamasanctions iwa ngekuti uyu mwana wamunangagwa ndiye mukurukuru wemakambani awamunangagwa kauti akaenzanisa newamunangagwa saka zvakanzi kana wadziya moto wembavha newe uri mbavha hazvina kuti uri mwana wamunangagwa hazvina kuti uri mudzimai watagwirei uri kushanda uri kuendesa mberi basa remakambanizi iwawo ari pamasanctions
masanctions aya anobatsira sei professor
iye zvino ano ndingangoti anoratidza kusagutsikana kwenyika dzepasi pano nezvekuitwa kuzimbabwe haachinjeba chimiro haaite kuti kuve nyore kuendesa upfumi wezimbabwe kumberi hazviite ai even though america ine mararamiro yekuratidza kuti kuve nemaloans anoendeswa kune zimbabwe asi america haina kumbozviita izvozvo chinhu chikuru ndechekuratidza kutsutsumwa ndo chinhu chikuru chiri ipapo hapana zvimwe zvakawanda zvaanoita nyaya yeupfumi nyaya yeekonomi nyaya yekutongwa kwezimbabwe iri pasi pehurumende yezimbabwe yatadza kutonga hazvinei bane masanctions ndo chinhu chikuru chinofanira kuti chisimbiswe
avo vange vari muzvinafundo Stan Mukasa vari parunhare kupennsylvania nestudio 7 tichiri panyaya iyi vamwe vakatemerwa zvirango ndimuzvina bhizimisi Obey Chimuka vekambani inonzi Fossil Contracting inoshanda navatagwirei yakapihwa basa remari inosvika mamiriyoni makumi masere nemashanu emadhora kana kuti US 85 million yokuvaka roundabout pambudzi muHarare. Mumwe atemerwa zvirango ndiamai Ngobi Magwizi vanoshanda nekambani yesakunda zvekare. America yati yabvisa pazvirango vamwe vanhu gumi nevanomwe vaiva makurukota vakaita savarugare gumbo vaIgnatius Chombo, amai Flora Buka vachena muchimutengwende nevamwe. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende sezvo vashava vange vasati vapindura mibvunzo yatavatumira. Sangano rinoona nezvekudya nezvekurima reFood and Agriculture Organization nhasi richaparura musangano waro wechikumi nechitanhatu muHarare. Sangano reFood and Agriculture Organization ibazi resangano reUnited Nations rinobatsira nyika dzakasiyana-siyana nemari neumhizha munyaya dzezvekurima. Musangano uyu uchaitwa kwemazuva matatu uchipera musi wechina 15 zvita. Nyanzvi munyaya dzezvebudiriro Dr. Edi Mahembe vanoti sangano reFood and Agriculture Organization riri kuita basa guru munharaunda yekuchamhembe kweAfrica uye rubatsiro rwemari neumhizha hwariri kupa zviri kupindudza upenyu muZimbabwe. Vachiti vanotarisira kuti sangano iri richaramba richibatsira Zimbabwe kusvika nyika yava kurima sezvayaimboita kare ichitengesa zvekudya kune dzimwe nyika.
Ndinotenda maonero angu ndeyekuti Zimbabwe UN Sustainable Development Cooperation Framework iyo inova kusairirana paZimbabwe nedzimwe nyika dziri kuchamhepe kweAfrica neFood and Agriculture Organization inobatsira Zimbabwe kunyanya nedzimwe nyika pazvinhu zvitatu. Chokutanga ndechekuti tinobva tadzidzavo mamwe marimiri emazuva ano nekukohwa chikafu chakati wandei zvinotibetserawo pafood security izvo zvinova donzo huru revision 2030 zvokuti tofa kuva takukwanisa kuzvirimira chikafu chinokwana vanhu vese vomuZimbabwe. Chechipiri ndechekuti mamiriro ekunze mazuva ano yatinoti climate iyi zvinenge zvaakuchinja ende machinjiro azvo ndezvokuti even kumakohwo atava kuwana nemvura dzatava kuwana mazuva ano hadzichafanani nemazuva aperawa. Saka pakubatana ipapo zvinoita kuti tidzidzewo zvimwe zvinoitawo zvimwe nyika kuti tiwa tinokohwawo pakuru. chechitatu chendinoona ndechekuti kutowirirana ikoko kukuripoko kunoita kuti kana tikazongowirwa one dambudziko rokuti kuda mvura haina kuzonaya zvakanyanya hatina kuzokohwa zvinhu chikafu chinoita kuti tikwane ushamwari uhwo hunotibetsera kuti dzimwe nyika dzinenge dzinewo gohwa riri nani vanobva vatibatsira nokukasira saka ushamwari hwakadai hunorumbidzwa ende hunofanira kukosheswa
Dr. Mahembe kana makatarisa mamiriro akaita nyaya yezvekurima muZimbabwe mungati chirongwa cheZimbabwe UN Sustainable Development Cooperation Framework chakabatsira zvakadini uyezve kana makatarisa mberi uku munoona sekuti chii chingashandurwa kana kuti chingapindudzwa mumaitiro ezvekurima ari kuitwa neZimbabwe
pari zvino Zimbabwe iri kutokonewa kukohwa chikafu chinoita kuti vanhu veZimbabwe vakwane handiri munoona iko zvinhu zvitinonzi tine yavanoti hanga tiri kutova nenzara saka tinenge tichitotsvaga kune dzimwe nyika kunze kwekuZambia kupi kupi tichitsvaga chikafu chinodi chinokwana vanhu veZimbabwe saka iko zvino Zimbabwe haisi kukwanisa kurima nokukohwa chikafu chinokwana vana veZimbabwe saka ipapo ndo panofanira kutangira nyaya yese kuti food security haipo saka maonero angu ndeyekuti kana tichikwanisa kuwana United Nations based organizations aya anotibatsira kuti tikwanise kurima chikafu chinoita kuti tigone kuzviwanira chetinokwanisa kupana isusu pakanaka asi echipiri tofanira kunge tidzokere pataimu pavari kudhara paya paya pataikwanisa kuti tinzi tava bread basket of Africa tichikwanisa kuti zvatakohwa totengeserawo dzimwe nyika nekuti Zimbabwe ine mbiri yokurima ine mbiri yevhurakanaka ine mbiri futi yokuti kana munhu akarima zvake zvakanaka tinokwanisa kukohwa zvakanaka saka kana bato iri United Nations rikakwanisa kuti tidzokere paya pataimbovari zvinongova zvinhu zvakakosha chaizvo nekuti tinokwanisa kunge tava kutobatsirawo dzimwe nyika
avo vanga vari nyanzvi munyaya dzebudiriro Dr. Eddie Mahembe vari parunhare kuSouth Africa neStudio 7 sangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinoti rinotambira kurumbidzwa kwakaitwa Zimbabwe Human Rights Commission iyo yakarumbidzwa nemamwe masangano anorwira kodzero dzevanhu epasi pose vamwe vanoti Zimbabwe Human Rights Commission haifanirwi kurumbidzwa zvikuru sei panguva ino hurumende ichityora kodzero dzevanhu uye paine mhirizhonga mune zvematongerwo enyika asi mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda vanoti Zimbabwe Human Rights Commission isangano rakamira roga naizvozvo rinofanirwa kurumbidzwa mubasa rayo
seZimbabwe Lawyers for Human Rights tinogamuchira mashoko ataurwa ekunzi Commission yeZimbabwe Human Rights Commission iri kuzama chose kushanda kuprotekta nekudefenda nekuda kusimbaradza kuremekedzwa kwekodzero dzevanhu munyika yeZimbabwe tinozvigamuchira tinozvikudza tinozvikurudzira zvikuru kuti Commission yeZimbabwe Human Rights Commission irambe ichishita basa rayo nemazvo irambe ichishanda zvakanaka mataura emi kuti zviri kuitika panguva hurumende pairi kunzi iri kutyora kodzero dzevanhu hongu Commission yeZimbabwe Human Rights Commission icommission iri supposed to be an independent commission iri supposed to be independent from government control saka taona panguva yatashanda Zimbabwe Lawyers for Human Rights takatombosaina memorandum of understanding kana MOU yekushanda tinotomboshanda necommission yeZimbabwe Human Rights Commission kuita tinotima mobile legal clinics but tinotora magweta edu pamunoona pavanobva mumahofisi kana mumatare ombobvisa matai unoenda rakta nevanhu kunze uku kumacommunities kwatinoziva kuti kune kuchurwa kwekodzero dzevanhu kwakawanda unotowana variko magweta edu
vamafunda seZimbabwe Lawyers for Human Rights munoshanda sei neZimbabwe Human Rights Commission
tinofamba neZimbabwe Human Rights Commission tinotombobatana nayo tichizama kuti tidzidzise vanhu nezvemubumbiro retsva uye tidzidzise vanhu kuti kodzero dzinofanirwa kuremekedzwa kana dzachorwa munoita sei. So tinozvigamuchira kuno kuti Zimbabwe Human Rights Commission ndevamwe vatinomboshandawo navo. Tinongoramba tichikurudzira kuti ngazvisagume pakungopembedzwa kana kurumbidzwa kunze manze. Muri kuita basa nemazvo, tinoramba tichikurudzira kuti warambe wachisa maeffort. Tazvigamuchira, tinoramba tichishungurudzika nekubatikana isu sezvamakaona zvatakataura musi wa10 December patakaisa statement yedu International Human Rights Day kuti kodzero dzevanhu muZimbabwe dzinoramba dzichimbonyekizwa kazhinji pataa kuenda kumaelections apa. Vanhu vari kungosungwa vachinzi matuka vamunangagwa, vanhu vari kungosungwawo vachinzi makaita izvo neizvo. Tiri kuona nyaya dzekuda kuvharwa kwemanongovernmental organizations anovaro kubatsira vanhu kunze uko. Ndo zvimwe zvanotibatawo seZimbabwe Lawyers Human Rights kuti hurumende yedu yakachiti tiri new dispensation, asi kuva new dispensation kwazvatina kuona mutsauko wehurumende yamunangagwa neyavamugabe vavakabvisa vachiti tiri kubvisa macleaners around wamugabe, hatisi kuzviona.
Avo vange vari mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda vari parunhare kuHarare neStudio 7. Kambani yeProcurement Authority of Zimbabwe inoti iyo neparamende vakakanganisa kupa matenda ekutenga macomputers kumakambani eBlinhart neMid-End Computers nemari iri pamusoro-soro, vachiti ndosaka vakakurudzira kuti paramende isiyane nematenda aya bazi rezvemari risati raramba kubhadhara matenda aya. Gordon Manguria anotipa nyaya inotevera.
Izvi zvataurwa nemukuru wePras vaClever Ruswa paongororo iri kuitwa nekomiti yeparamende inoona nezvemashandisirwo emari yehurumende kana kuti Public Accounts Committee. Varuswa vaudza komiti kuti paramende yakapa makambani aya matenda kunyange hazvo aive nemitengo yakapetwa kana kudarika mari yainge yatara kuti ichashandisa kutenga malaptop nemakombiuta aya.
My thinking then was to say there's no way you can go ahead with a procurement which is almost 4 times what you budgeted for.
Maonero angu aive ekuti hamutengi zvinhu zvinodhura kudarika bhajeti ramuinaro.
Blinhart yaitengesa laptop imwe chete ne$9,300 ukuwo Mid-End ichiita mari inodarika $3,000 padesktop imwe chete. Varuswa vabvuma kuti ivo sePras vakakanganisa kupatsisa magwaro ematenda pamakambani maviri aya, vachiti zvakaitwa nemushandi wavo ainge achangopinda basa. But izvi ndizvo zvakaita kuti komiti yavo inongorora matenda yeSpecial Procurement Oversight Committee ipasise magwaro eparamende kunyange hazvo painge paine umbowo hwekuti paramende yaida kutenga makombiuta aidhura kudarika zvayainge yakaronga kutenga.
So of course we took some disciplinary measures as an authority because it puts the whole system into disrepute.
Takatoranga mushandi wedu nekuti zvinhu zvaakaita zvakasvibisa kambani yedu.
Achibvunzurudzwa kuti sei vakasvika pamutengo we$9,314 per laptop imwe chete, mukuru weBlinhart amai Elizabeth Mchenge vati mutengo uyu wakakwira nekuti pane zvimwe zvaidiwa uyewo waisanganisira mitero yeZimbabwe Revenue Authority, mari yavo yekufambisa nekutakura zvinhu pamwe neyekurara muhotera apo vaizoenda kuDubai kunotenga malaptop. Vatiwo vaizobhadharwa mari iyi nemaRTGS. Asi vange vakafanira kubata chigaro chasachigaro wekomiti iyi vaWillard Madzimure veCitizens Coalition for Change havana kufara kuti amai Muchenje vaida kubhadharisa paramende $36 per laptop imwe chete pamalaptops ese 100 and 13 semari yekurara kana kuti accommodation. Mumiriri weNorton vatemba Muliswa kwavati nyaya yekushanda kweBlinhart haina kunyatsojeka. Asi amai Muchenje havana kufara neizvi, vaenderera mberi vachiti pane vanhu vari kuda kusvibisa kambani iyi asi vamadzimure vakaudza kuti paramende ine mvumo yekubvunza mubvinzo yese vanoda
saka makwestioni mamaangaitonga akapusa sei asi vanoda kuti vazi sei protectavo imimi nokuprotekta nyika yacho nokuprotektavo mazvingakwanisi kutaura nemese zvatii
imwe nhengo yekomiti iyi vamakoraidza vezanu p f vanomirira mberengwa north vaudzawo amai muchenje kuti
you have to answer the question
yes
zvehondo dzenyu dzekunze uku that's corporate world and we are not interested about that
okay.
so you have to that's why tambatira bible mukati mwari ndibetsere titaure chokwadi sezvachiri so you have to answer the question
vachipawo humbowo pamusoro penyaya iyi mukuru wemidden computers vasol sakudya avo vakawanawo tenda vati vanotenga makombiyuta avo kudubai uye vepamitengo yavo vakaisa profit yezvikamu makumi maviri kubva muzana kana kuti 20% pamwe nemitengo yezvimwe zvinhu zvaida kuwedzerwa pamakombiyuta aya zvakaita sesoftware vanotiwo dzimwe nguva vanokwereta zvinhu kudubai sezvo vasingawani mari pamusika werbz nenguva
kureserve bank ndati yes ndinopuwa mari but ndikakuratidzai munoona sakuona kuti shuwa mari yacho ndinopuwa izita rokuti ndinopuwa mari because I applied mari muna april musi wa 19 april and for information I only managed to get that money last week and I have evidence from april ndichita
ongororo yenyaya iyi iri kuenderera mberi uyewo zak yave kuferefeta nyaya iyi ndakamirira studio 7 muharare Dini Godwin Manguja.
Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Haisi tipungudzo hurumende yezanupiefu ngaibve pachigaro. Hadikuudzai nei mangaibve vatadza kutungamira nyika vana Munangagwa. Zvana mugwadi izvozvo vanotaura zvekuti hei magetsi asi hurumende magetsi anoitwa nemvura iri muna zambezi iri muna kariba dam usoso hazvina musoro zvavanotaura izvo ndezvichibhinya izvo vana mugwadi avo ka vachazodemba ri mune ramangwana nematauriro avo vanotaura kunge nyika ndeyavo iri mumaoko avo nyika ndeyajehovha nekuzara kwavo vanobvedei vacharegreta da kutaurira chokwadi zano yangotaridza pachena kuti yatadza kutungamira nyika vanhu vari kutambura isu tiri muno musouth africa anc yacho iyoyo inonzi kwaichi ruling party munhu vari kuchengeta vachemberi dzinowana mari harawa zvirema zvinohora munhu akati accident anokombanseto anopuhwa mari yekuti agone kuzobetsera muzimbabwe zvese izvi hazviwanikwi muzimbabwe tinoda utongi hwejekerere isu hatidi kutonga utongi hwekuti vanhu vane vachingotora mari yenyika vachidya ezvino nyika haina magetsi vanochema asi vanotora mari yenyika vachinotenga mota dzekupa vanhu vezanupiefu kuti vafambe vachiponda vanhu munyika hama ndakuudzai mwari havamburambi vanyerere takazviona kunana libya
asi ndaikumbirawo kuti kana motaura pamwewo munoita semuri divi revamwe ingorambai muri pakati napakati handina kunyatsosungunuka pamakaramba muchigrilla munzora asi vana chamisa makangovapa svimukukuru sebhora kuti vanyatsoribata vagobuda mbiri chionai nhasi ino ingawani pava nemvonga mupopoto asi imwe maigrilla munzora muchiita sokuti munhu mutengesi munhu wakadini kana munhu achinge apinda pane imwe position ari entitled kumabenefits ngatiregei nyaya yekupinda mudzimba dzavanhu tichida kutsvaka kuti chii chirimo kuita sekuti we own people pamwe ingawani foni chaidzo dzirinzi yomukadzi ndeyomukadzi yomurume ndeyomurume kana munhu azvipfurwa mari iri on contractual basis its something private nokuti ari kushanda kana tomanya kumatwitter tichisvika tichitaura icho nechocho hatichazivi kuti are we changing or we are getting more of the same maleaders kazhinji vanoita sokuti vanhu vakangobva pamucheka umwe chete tinogona kufarira n'anga inobata mai saka ipapo ndoti gadzirisai isu vamwe hatisi mablind voters
ini ndinonzi ti makuvire kubva kuno kumberengwa nyaya yangu haisiri hayo yepolitics asi kuti ndedambudziko rendinaro ndakashandira imwe kambani inonzi pc security company iri pahaumai 2019 saka kubva ipapo up to now handisati ndapiwa mari dzangu kumakoti nama leba kama zanuti miririra asisi kushanda wana itasukuti wanu badaro kana ikumbira kuti vomudibatsirewo kana sidzira ndikwanise kuwana mari iyoyo inachakwanisi kusvika kumatauni Bulawayo panoonekana vachida mari huya ikoko ukaenda Bulawayo inda Harare kune main office saka mari dzokufamba ina handini saka ndaikumbira kuti kana ndichiwanavo maloya akazvimiririra asingabhadhari vandibatsirewo ndiwanewo mari iyi ndinorwadziwa nokushanda kwandakaita pasina mbhadharo handizivi ndikaita sei vedhoyo
idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Mutambo wekutanga wemasemifinals uchatambwa nhasi pakati peArgentina neCroatia. Anongorora zvenhabvu Brian Msekiwa anoyambira Argentina kuti ichenjere chikwata cheCroatia achiti vanotamba neungwaru hunogona kuvapa mubayiro. Ukuwo anoyambira Croatia kuti ichenjere Lionel Messi sezvo achibudisa zvibodzwa pasingafungirwi.
Croatia itimu inotamba zvinonakisa mukarakana matipatenzi avo defense midfield strike force va its a well balanced team iri well coached and also mukatarisa matambiro avo vanhu huatingers Argentina iri strong because vasambirwa naMessi but ndakaonawo kuti vanhu vanokwanisa kunge vari vulnerable kana vari under pressure mukada kuona game ravo Netherlands vanga vatohwina 2-0 zvakanakisisa makaona kutaaozorwa 2-0 zezezi later it shows kuti itimu iri vulnerable that can be cracked at any moment saka ndikuona a situation where Argentina in upper hand nenhau yekuti muna Messi who can score goals who is also very creative itimu yekuti inokwanisa kugowesa against Croatia then Croatiawo itimu yekuti iri balance inokwanisa kudzora time in the game.
Simba reCroatia riri papi?
Vanhu vane they fight for their country, they have a lot of pride, vane passion, very organized matambira avanoita ndosaka hazvina kushamisa kuti vapinda again masemifinals do simba ravo vanhu who never gives up vanhu vekuti they can work each other, support each other as a team.
Tinofanira kungwarirwa neArgentina pachikwata cheCroatia chii?
Ndechekuti gava make Benjamin weCroatia anonzi Modric munhu ari very 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 dangerous and very clever intelligent bora anotamba bora rekuti he might cause ma problems for midfield up and he is very tireless munhu wekuti anofanira kuchenjera nomwe anonzi Pulisic anotambira Tottenham Hotspur ane munhu anosupplying line yake yemacrosses is very good kungoti hazvo chandisina kufanana neCroatia inyaya yekuti vanhu vasingahite target quite often that's my worry chete other than that they can match Argentina ndikuona iri a very close match whereby Argentina might win by just 1-0 or 2-1.
Uyo anga ari muongorori wenhabvu Brian Msekiwa ari parunhare neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. America yatemera zvirango pamwana wemutungamiri wenyika Emmerson Mnangagwa Jr. nevamwe. Sangano reFood and Agriculture Organization rinoparura nhasi musangano waro wemunharaunda yekuchamhembe kweAfrica muHarare. Munhabvu kuFIFA World Cup, Argentina ichasangana neCroatia mumutambo wekutanga wemasemifinals nhasi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ndiri Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosvera zvakanaka.